This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kuvhumbi 22, 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vedzisvondo pamwe nevemasangano akazvimirira vanoita munamato wekunamatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri kushungurudzwa nevagari venyika iye.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti havasi kuzodududza panyaya yekusapinda musarudzo.
Dare reEuropean Union rinoti zvirango zvakatemerwa vaRobert Mugabe nevamwe vavo zviri pamutemo.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vedzisvondo pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vaita munamato wekunamatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zviri pakati pekushungurudzwa nevagari venyika iye. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iye.
Vanhu vanodarika mazana mashanu vanosanganisira vemachechi akasiyana-siyana pamwe nevemasangano anoshanda akazvimirira nhasi vaungana paTrinity Methodist Church muHarare pavaita munamato wekunamatira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa uko kuri kudzingwa zvizvarwa zvedzimwe nyika nezvizvarwa zvenyika iyi. Vachitaura pamunamato uyu, mutungamiriri weZimbabwe Council of Churches vaIshmael Mukwanda vati zviri kuitika kuSouth Africa zvinhu zviri kurwadza vedzisvondo zvikuru.
Chechi yaJehovha iye zvino inobata basa ratinoziva kuti ndoratakashedzerwa kuti tibate mukati mavanhu vaJehovha. From King David in Psalm chapter number 133 verse 1 says, zvakanaka sei kuhama dzangu kuti hama nehama dzigare pamwe chete mukudana nemurunyararo.
Vataura vakamirira masangano anoshanda akazvimirira uye vachishanda nesangano reZimbabwe Students Christian Movement vaDouglas Mudereki vati chiri kuvarwadza ndechekuti pane zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveZimbabwe zviri muzvikoro zvekuSouth Africa zvichatadziswa kudzidza nebongozozo riri kuitwa nezvizvarwa zveSouth Africa.
Nezviri kuitika zvichazovei nevana vari kudzidza kuSouth Africa? Even with more vacho vari kuno muZimbabwe, tese takaendeswa kuzvikoro vamwe vedu nenyaya yeSouth Africa iyoyo. Vanamai vekusinaira vachienda kuSouth Africa.
Amen.
Zvichazobvei kuvanovarasirwa nevabereki vavo. Fundo yavo ichazenge yakamira pai tichitaura kudaiwa.
Vanhu vazhinji vanonzi vakakuvara vamwe vakafa mumhirizhonga iri kukonzerwa nezvizvarwa zveSouth Africa izvo zviri kuti vanobva kune dzimwe nyika vanofanira kubuda munyika mavo vachivapomera mhosva yekuvapedzera mabasa. Zvichakadai, hurumende yakatumira mabhazi pamuganhu weSouth Africa neZimbabwe kuBedbridge kunotuta zvizvarwa zveZimbabwe zvakatiza kushungurudzwa uko kuri kudaidzwa kuti xenophobia. Vamudereki vakurudzirawo kuti vedzisvondo vabatsire vanhu ava pamweya pamwe nekutaura navo kuti pfungwa dzavo dzigadzikane zvichitevera mirizhonga yavakasangana nayo kuSouth Africa. Zvichakadai, mutungamiri weEvangelical Fellowship of Zimbabwe Vashingi Munyeza vakurudzira mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe nehurumende yavo kuti igadzirise kusamira zvakanaka kwakaita hupfumi munyika nechimbi-chimbi vachiti ndizvo zviri kukonzera kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvibatwe senhapwa kune dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvizhinji zvakatizira kuSouth Africa pakatanga kuita zvinhu manyama mire norongo munyika zvichinotsvaga mafuro manyoro.
Chatiri kukurudzira hurumende ndechekuti tigadzirise upfumi hwenyika kuitira kuti vana veZimbabwe vasaite zvekutiza Zimbabwe. Asi kana vachibva muZimbabwe vabve vachida kuonawo kuti kwavari kuenda kana zvikasashanda vanokwanisa hawo kudzoka. Iye zvinezvi vava nhapwa munyika yeSouth Africa nenyaya yezenophobia tokutaura. Zvekuti dai zvange zvakaoma ikoko vaingogona kudzoka kunokumba nekuti zvavari kuda ikoko vanogona kuzviwana kunoko. Asi zviri kunetsa inyaya yezveupfumi hwenyika. Saka tiri kukurudzira hurumende kuti itarise zvinhu zveupfumi hwenyika nekuchimbidzika kuitira kuti dambudziko risarambe richienderera mberi.
Gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende yeZimbabwe iri kuedza nepose painogona napo kuti ivandudze upfumi hwenyika kuburikidza nechirongwa chayo chokuvandudza upfumi cheZimbabwe Agenda for Sustainable Socio-Economic Transformation kana kuti Zim Asset. Vamunyeza vakurudzirawo vaMugabe avo vanove sachigaro wesangano remubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica SADC pamwe chete neAfrican Union kuti vashandise zvigaro zvavo izvi kupedza matambudziko ari muAfrica kuitira kuti nyika dziri muAfrica dzive nerunyararo pamwe neupfumi hwakasimba.
President wedu vaMugabe ndiwo chairman weSADC, ndiwo chairman weAU. Zvinoreva kuti tine mukana wakanaka kugadzirisa zvimwe zvinhu zvakaita sezvizvi nekuti tine chigaro chacho. Saka tinoda kukumbira hurumende kuburikidza naPresident wedu kuti zvinhu izvozvi zvigadziriswe isangove iri nyaya muna 2008 zvakaitika nao zvaaitika zvakare. Chii chinofanira kuitika kuti zvisazoitike zvakare? Saka isu sekereke tiri kuti hatidi kuzvinzwa futi rimwe gore.
Kunyange hazvo vamunyeza vaita kurudziro iyi, vaMugabe vakabuda munyika vachienda kuIndonesia kwavari kupinda musangano wenana aligned movement pamwe neweAsia Africa Summit izvo zvakashorwa neveruzhinji pamwe nedzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika. Avo vanoti vaMugabe vaifanira kuenda kuSouth Africa kuti vanobatsirana navaZuma kupedza nyaya yemhirizhonga iyi. Zuma ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti havasi kuzodududza panyaya yekusapinda musarudzo kunyange hazvo pave nerinye rekuperwe kuti nyaya iyi yave kukonzera zinyekenyeke mubato ravo. Pane mashoko ekuti vaTsvangirai vave makara asionane nemuteedzeri wavo Muzvare Tokozani Kupe. Asi vaTsvangirai vanoti idzi inhema uye vari kuzadzikisa zvido zveveruzhinji mubato ravo, vachitiwo vakawanda vakataura pakongresi yakaitwa muna Gumiguru gore rapera kuti havafaniri kupinda musarudzo kana zvinhu zvisina kuvandudzwa. Vatsvangirai vanotiwo hurumende nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vanofanira kuvandudza mitembo yesarudzo nechimbi-chimbi. Pari zvino pane mabaya elections achaitwa musi wa10 Chikumi, asi MDC inoti haisi kuzopinda musarudzo idzi zvakare. Ukuwo ZEC inoti iri kuita urongwa hwekunyoresa vanhu vachavhota munzvimbo dzisina vamiririri zvichitevera kudzingwa muparamende kwakaitwa nhengo dzeMDC Renewal Team. Tabvunza vaTsvangirai kuti pane chiri kuchinja here kubva zvatanga chirongwa chavo chekuramwa kupinda musarudzo, kana kuti vari kuramwira havo munda makudo, uye vachaita sei kana pasina zviri kufamba.
Tsvagiro yedu yaanemakore zvaramba tichipuresharaiza kusvika zvaitika. Hatinetsi nekudawo kuti tozviziva kuti tiri raiti. Isusu tiri pachokwadi kuti sarudzo dzedu ngadzive sarudzo dzine utsvinhu hwakanaka. Dambudziko rokuZimbabwe idambudziko rokuti zvaanopiefu for the last 15 years or 30 years and this is not really. I think we are running a free and fair election. The other Mugura Zukondra, which is part of the race, remember, for opposer, Ramu Kabi, yes, I'm sure. No doubt, which one?
Totarisao nyaya yezviri kuitika mubato. Vamwe vari kuti pane kunetsana pakati penyu na Honorable Kupe panyaya yekuti mopinda here musarudzo kana kuti kwete ichokwadi here zviri kufamba sei?
Honorable Kupe ndo vice president wangu. Kakaenda Congress tese. Kama sarufu ya tese, tikatora position ya kuti kana zinjisina ugadiru, hakutindu ma election. Na wea kukanzo, debate rika itwa, ungata ya wanga uriko wa imuwa mfuraro kuti, wanaya kujila na pachenda, weda uriku matinoto, weda uriku harare, weda uriku kuti ziri nani kuti tika pindu ma election. Wea, kuti, zichi hatu kuwazi ya mangu wana kana toki na mtuwezi hita mama sarufu ya ino wazio ya kaya, yejekele, isu katika ukina so apana kukakawaza na pariko na maga mkupe mtoni nyo vice president wangu apana kakawari nipa wana wakua kutungina akangota ura kete kutuya mpili ya mezuzi kana umuwa akapawa zimepunga tani anzu wano wale kakawa aywa kwa demokrasi ya nyelewe demokrasi nore ya kutumano mpana wa sanga zapunga takawanda minority majority then masanga nisa kurozo wana kuchoko wali shino tipa
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaMorgan Tsvangirai vari parunare muHarare.
Dare General Court of the European Union nasi radzika mutongo wekuti zvirango zvakatemerwa nhengo dzezanu PF ne European Union zvakakodzera uye zviri pamutemo. Muchuchisi mukuru wehurumende vaJohannes Tomana ndo vakakwidza nyaya yekupikisa zvirango zveEU izvi mugore ra 2012 vachiti hazvisi pamutemo. Asi General Court yatonga nhasi kuti vatomana nedzimwe nhengo dzezanu PF zana nepfumbamwe vaityora kodzero dzevanhu ndosaka vakatemerwa zvirango izvi. Mutongo uyu wadzikwa kunyangazvo sangano iri rakatobvisa vanhu vakawanda pazvirango zvaro ikasiya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nemudzimai wavo. Hatina kukwanisa kutaura nevatomana nezvenyaya iyi. Asi Ntungamiri Nkomo weStudio 7 abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaNkululeko Sibanda kuti tinzwe mafungiro avo.
Zvinotini zviri pachena kuti zvirango zvakanga zvakapomerwa Zimbabwe kunyanyisisa vatungamiri venyika nevari padyo navo vaPresident Mugabe zvanga zviri pamutemo, zvoratidza kuti zviri pamutemo nenyaya yekuti yaiva nyaya yakaiyema human rights, nyaya yekuti sarudzo dzinoitwa sei, nyaya yekuti vanhu havangonyangadika vachishaviwa munyika sezvaitika vanaitaidza mara kudai. Saka ndofunga kuti uyu iri danho ratorwa nekoti rakanaka zvikurusa uye roratidza zvabvira zvichitaurwa vanhu vakawanda kuti aiwaka bato rezanu nehurumende yavo inotungamirwa naPresident Mugabe harisati ratanga ngawezo harisi kuda kuita zvinhu vachitevedzera mutemo. Saka tofunga kuti aiwa izvi tinogamuchira zvikuru sazvataurwa nekoti.
Asi mungati mutongo uyu wakakosha here vasvanda tichitarisa kuti EU yacho makore mashoma apfuura yanga ichiramba ichibvisa zvirango izvi apa neapa?
Tinofunga kuti makoshero akaita ndeyekuti pakaita vanhu muno muEU vagari vemuEU nevamwe vanozoda kuti vasimbisise kutaurwa kwaita nekuti varambe vachikumbira kuti vanoita nezvematongerwo enyika vanoita nezvepolitics muEU vachitanga kupa zvirango makambani avo nevamwe uye vachichinjawo mapolisi ekuti kuchidzana nekushandirana pamwe chete neZimbabwe kunge kuchiitwa nenzira yekuti utungamiri waPresident Mugabe haurambe uchienderera mberi vachiita zvavanoda. Ndofunga ndopa tikangobatsira kana ipapo, asi handifunge kuti pasina izvozvo danho iri ringabatsire kusunungura vana venyika yemuZimbabwe.
VaNkululeko Sibanda inyanzvi mune zvematongerwo enyika vanga vachitaura vari parunare muEngland naMutungamiri Nkomo weStudio 7. Direct from Washington.
Washington, the voice of America, VOA.
Makateira kustudio 7, trukute venyura atirimu Washington, D.C.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose Amnesty International rakomekedza nhasi vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vaparure urongwa hwekubatsira kupedza kufa kwevanhu vari mudzingarava muMediterranean Sea kuri kuramba kuchiitika. Mugwaro raburitswa nhasi muParis nesangano iri, Amnesty International inoti kufa kuri kuita vanhu mugungwa iri zvinhu zvinonyadzisa zvikuru nyika dzemuEurope. Sangano iri rakurudzira vatungamiri venyika dzemuEurope kuti vabude nechisungo pamusangano wavo mangwana chichaona ngarava dzinobatsira vanhu dzichiwedzerwa mugungwa iri, uye kuti pavewo nendege dzinogara dzichiona dziri muchadenga vanenge vachida kubatsirwa munguva dzetsaona. Mashoko eAmnesty International abuda panguva iyo vakuru vakuru vemuEU vari kuferefeta manyuriro akaita ngarava yaiva nevanhu vekune dzimwe nyika vanodarika mazana mapfumbamwe.
Mubatanidzwa wemauto enyika dziri kutungamirwa neSaudi Arabia watanga kurwisa kutsva nemuchadenga muYemen. Izvi zvaitika maawa mashoma pambodaidzirwa kumiswa kwekukandwa kwemabhambu munyika iyi. Kurwisa nemuchadenga kwananga nzvimbo dzine chikwata cheHouthi mukati meguta reTaiz kuchamhembe kweguta riri kumahombekombe megungwa reAden. Izvi zvakaitika panguva iyo chikwata cheHouthi changa chichirwisana nechikwata chiri kutsigira mutungamiri wenyika iyi uyo ari muupoteri vaAbdurabu Mansur Dai Hadi. Chikwata cheHouthi chatora muzinda wemauto muTaiz kurwiswa nemuchadenga kusati kwatanga.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoti United Nations inofanira kuvandudzwa kuitira kuti nyika dzose dzionekwe sedzakaenzana, kwete kuti nyika shanu chete ndidzo dzinonzi dzine simba kudarika dzimwe dzese. VaMugabe vataura mashoko aya nhasi kumusangano wavari kupinda weAsia Africa Summit muJakarta kuIndonesia. VaMugabe ndemumwe wemasachigaro esangano iri. Vatiwo zvakakosha kuti nyika dzepasi rose dzibatane zvakaenzana pasi peUnited Nations. Musangano uyu uri kuitwa pasi pedingindira rinoti Advancing South-South Cooperation. Mutungamiri weChina vaXi Jinping vatiwo nyika yavo iri kushanda zvikuru kuvaka nekukurudzira kukwiridzirwa kweupfumi pakati peAsia neAfrica.
Mutungamiri weIndonesia vaJoko Widodo vatiwo zvakakosha kuti pasi rose rivake nzira itsva dzeupfumi dzinokurudzira nyika dzichiri kubudirira. Vatungamiri venyika vari kupinda musangano uyu uyo unopera mangwana vari kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvekushanda vose munyaya dzezveupfumi. VaChris Mugaga inyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reEconomita Global Capital. Sandra Nyaira weStudio 7 ataura navo pamusoro pemusangano uyu nezvinotarisirwa kubudako.
Kune nyaya dzevanhu vanobira hurumende vanomuta vachidini. Saka ndonyaya dzokuti dzikagadziriswa idzodzo reva tisina kumuka nosainirana maagirimendi kuIndonesia kuJakarta. Hazvikwanisi kuvandudza upenyu hwemwana ari kugara kumufakosi, upenyu hwemwana ari kugara kwagupu kana musina imwe kudzika pasi kuvanhu voti ose ari kubanga timuvharire mujere. Tatwo inyako nyaya idzi dzekuti masainirana here, inyaya yekuti mapedza kusainirana vari kutungamira muri kutei nemasignature amunenge madzipisa pamapepa amunosaina masanganisira akuru venyika. Ndogona kuenderera mberi chiti inini zvakaitwa nemutungamiri weZimbabwe mazuva mashoma apera zvokuti gurukota rezvemari vachina masa vati hatichada kukwanisa kupa vanhu mabhonasi nekuti hurumende yakabhoroka haina chekubata. Mutungamiri akati hakuna chakadaro, inini kana ndisandaudzwa mabhonasi zeright. Ndozvinhu zvinonyanya kutyirwa even vapedza kusainirana maagreements ezvemainvestment neyaya yekuti mapolicies anofanira kutauriranwa muri mumahurungudo emaofisi enyu, kwete kuti pamunobuda musinosangana kumarali ndepamunoda kudzikwa muchitaura nyaya dzekufadzarano kusvika kutira Zimbabwe nevatungamiri vayo vakwanisa kudzidza kuti nyika inotongerwa mumaofisi muchigadzirisa zvinhu zvinoda kugadzirisa kwete munhu anovachinzwa hatina kwatinoenda senyika.
Tonzwazve kuti mutungamiriri wenyika nhasi varivozve sachigaro kana kuti co-chair wemusangano uri kuitwa uyu kuJakarta uyu kuti vataura kuti chinhu chimwe chavanoda kuona chichiitika mukati pepasi rose kusimbaradza ukama panyika dzose dziri pasi peUnited Nations dzichionekwa kuti dzese dzakaenzana. Munotiiwo nenyaya iyi?
Kuti vamugabe iyaya anoya kuvashungurudza nokuti nhasi ukatora nyika dzekumadokero wodzitorawo nyika dzemawestern dzodzi mavhosi adzo achakawandisa inyika dzichiri remasimba akawanda zvokuti handione chiri chinhu zvakanaka kuti dzirambe dzichitsikirirawo nyika dziri kuzasi dzakaita sanaafrica nenyika dzekunana latin america dzinosanganisira idzo vana bolivia vana venezuela vana cuba asi chandingakwanisa kutaura panguva ino ndechekuti zvichatora nguva kuti zvikwanisike asi vamugabe nyaya vari kukwanisa kuda kubudisa yekuti ngative nezwi rakafanana inyaya inofadza inyaya inofanira kubatwa neafrica yese.
Vanga vari vaChris Mugaga nyanzvi munyaya dzezveupfumi uye vachishanda nesangano reEconomita Global Capital. Vanga vachitaura vari parunare muHarare naSandra Nyaira weStudio 7.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa chirongwa chekunyoreswa kwevanhu kuti vakwanise kuenda kunovhota pakatarisirwa sarudzo dzemabielections munzvimbo dzisina vamiririri mudare reparamende zvichitevera kudzingwa muparamende kwenhengo dzeMDC Renewal Team.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 001-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 1-202-617-2077 kuti mutaure paLive Talk.
Munhau dzedu dzemitambo, sangano reZIFA rinoti riri kukumbira rubatsiro kubva kune vana muzvinabhizimusi pamwe nehurumende kuitira kuti rikwanise kubatsira chikwata chemayoung warriors kuitira kuti chizadzise mitambo yacho makwikwi e2015 CAF Under-23. Mayoung warriors akakunda chikwata checameroon pamaall africa games qualifiers akatambirwa kuyaonde mucameroon nguva pfupi yapfuura, izvo zvakaita kuti vakomana ava vaenderere mberi kumakwikwi eall africa games. Zimbabwe Under-23 iri kurayiridzwa naKalisto Pasua.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZIFA vaXolani Gwesela vanoti kunyange hazvo vari kutarisana nedambudziko remari, vane chivimbo chekuti Zimbabwe ichatamba zvakanaka mitambo yayo yekunze kwenyika inotevera. Makwikwi e2015 CAF Under-23 achaitirwa muSenegal, apo zvikwata zvisere zvichakweshana. Zvikwata zvitatu zvemuAfrica zvinopedza makwikwi aya zviri pamusoro zvinobva zvakwanisa kuenda kumakwikwi e2016 Summer Olympics Tournament. Makwikwi e2015 CAF Under-23 anopindwa nevatambi vakaberekwa mushure mandira 1993. Mavelas Mhlanganya weStudio 7 ataura navaGwesela kuti tinzwe zvavari kurongera vakomana vechikwata cheZimbabwe.
Sa-24 tinofanira kutamba neSwaziland. Swaziland ichauya muno muZimbabwe ende tine chivimbo chekuti vakomana vachakunda. Vakakunda Swaziland vanokwanisa kutamba neSouth Africa kuti qualify kumitambo iyi yemaAnatolian Championship ichaitirwa kuSenegal.
Mungati imi chikwata chakagadzirira here pari zvino tichitarisa kuti musangano renyu reZIFA riri kutarisana nedambudziko yenyaya yemari?
Sekuziva kwenyu, iyo ZIFA yedu tine dambudziko remari, hatina mari nokuti kuti mitambo tibudirire zvakanaka tinodiwa mari yakawanda kuti kugadzirira mutambo wenhabvu. Tinokumbira rubatsiro kubva kuhurumende, tokumbira rubatsiro kubva kumakam kambani chero ana hake ana kuna utibetirao utikwanze kukunda kumtambui wapiru kumbira imari utikwanze kutumira wakumana wakumana watame mtambo wakanaka wakwanze kuhina wakwanze kukwalifaya magemu haya chaitiro kuseneka
murukutarisa maria kawanda sei kutimukwanze kunge mchipa chikwata chema under 23 aya rubatsiro rwavanofanira kunge vachiwana mukuedza kugadzirira makwikwi aya kunze kwenyika
mari yadzidzirai mari yakawanda chaizvo pazvirazvo tinaro mazuva rutevera teta uribulisa kuti vanhu public ione pazviredu kuti tinoda mari yekuvakwidza ndege tinoda mari yekuvabhadhara maallowances tinoda mari yekuvabhadharira kuhotera tinoda mari yekuvabhadharira zvimhoo zvavangu wanda wanda maallowances etecting out team nedzimwewo mari dzinogona kubetserawo kuti tikwanise kugadzira mutambo ufambe zvakanaka
vaxolani gwesela vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanga vachitaura vari parunare muHarare namavhilas muhlanganya uye westudio 7
chimwe chizvarwa chezimbabwe chiri kugara kunze kwenyika chinoita zvemumhanzi Sandra Mashiringo uyo anozivikanwa mubasa rake nerekuti Queen Mashi ari munyika umwe ari kugadzirira kuparura damba refurake idzva rinovere China. Mutambo uyu uri kutarisirwa kuitwa mangwana kubhuku cafe muHarare. Damba refu iri iro rinonzi Time rine nziyo gumi neimwe kusanganisira kanonzi Moto ako anoti akaimba akanangana nemhirizhonga yemarudzi iri kuitika muSouth Africa. Queen Mashi uyo anove hanzvadzi yemushakabvu Andy Brown anoti achabatana nemuzukuru wake Amara Brown pamutambo wamangwana uyu. Mashiringo aimbogara kuKenya asati aenda kuFrance uko ave kugara pari zvino. Muimbi uyu anoimba musambo wenziyo dzechinyakare pamwe nekuridza mbira uye anoti anotarisira kuti manzi yake ichatambirwa nevana veZimbabwe vose vari munyika nevari kunze. Ngatinzwei hurukuru yataita naye pamusoro pemutambo wamangwana.
Ichokwadi mangwana ndange ndichilonja danda refurangu pabhuku cafe rinonzi Time. Idanda refurangu rechi4 and madanda refurangu 8 ndaimarekodhera kunze kwenyika and ndakanzwa vanhu vachikumbirisa mafans angu kuti dai zvaibhira waimbokwanisawo kuuya uchiita kumusha vanhu vanzwewo zvaunoita kumusha so ndakadecida kuti this time ndilonje danda refurangu kumusha saka mangwana zvichange zvichiitika muno muHarare pabhuku cafe.
Mune vamwe vaimbi here vamuri kubatana navo paurongwa hwamangwanawo?
Tange chibatana nemimbi anoitwa Amara Brown, mwana wanzazi yangu, na Brandon Mvura. Brandon Mvura muimbi atiri kukura, asinzoda kumupa mukana kuti azvirakidze kunyika kuti ane talent. Anga ari mwana waAmon Mvula, saka ndakati ndikomupa mukana wekuzvirakidzawo chipo chake kuti ndiwe Zimbabwe.
Muri muimbi agara kunze kwenyika kwenguva yakareba, manzi yenyu iri kutambirwa sei kunze ikoko?
Mimanzi yangu ikutambirwa zvakanaka chaizvo nokuti mimanzi yangu mimanzi yakasiyana neimwe mimanzi inoridzwa nevanhu vakasiyana siyana nokuti ndinofokasa so much pachinyakare chedu nokuridza mbira kwangu kwandinoita inotambirwa zvakanaka chaizvo kunze kwenyika nokuti havawane muziki yakadaro kunze kwavanogara ikoko saka ndinoona mimanzi yangu ichitambirwa zvakanaka chaizvo kunze kwenyika uko.
Mainge muri kuKenya chii chakaita kuti mutame kuenda kuFrance?
Mabasa tinomubva nemabasa murume wangu anoshanda rimwe basa saka mhuri inofanira kutigare pamwe chete saka akamubva kuenda kwaanoenda tinongomubva tese but mhanzi zvaikanakira ndeyekuti kwose kwaunoenda unokwanisa kuenda uchingodi uchingoenderera mberi nayo.
Todzoka kudamba refu idzva iri riri kuparurwa mangwana Time, ndeipi mhanzi yamungati vana vezimbabwe vatarisire padamba refu irori?
Padamba refu iri pane mhanzi yakawanda vana vezimbabwe vanokwanisa kutarisira asi pane inonzi Gogogoi neinonzi Moto wabaka mugomo nekudaiko zviri kuitika kusouth africa uko yexenophobia.
Muimbi tatenda Sandra Mashiringo uyo anozivikanwa nezita rekuti Queen Mashi ari parunare muHarare nestudio 7. Nako kambo ndo dzungaira nzwisa kubva kuna Queen Mashi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini Jonga Kandemiri nichiti murayiro zvakanaka vateereri
nenwenyu for blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande na Jonga.